Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 gunyana 2023 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekungosunga-sunga zvenhando vemapato anopikisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nekuCanada zviri kuronga kuratidzira kukuru kuUnited Nations kuNew York nemusi wemigovera. Sangano reHarare Residents Trust rinoti richaramba rakatarisa makanzura matsva kuti asaita zvaiitwa nemakanzura achangobuda mukanzuro yeHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekusunga-sunga vanhu zvenhando ichivaregedza vawanikwa vasina mhosva yavapara. Izvi zvinotevera kusungwa kwevakuru vebato rinopikisa reTCCC vanosanganisira nhengo yeparamende inomirira Sunningdale muzvare Maureen Kalemaonga, mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalos Siziva, mutevedzeri wameya veHarare muzvare Kudzaika Dzombe nevamwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti zviri kuitwa izvi hazvina zvazvinounza kunyika kunze kwokusvibisa zita renyika panguva iyo Zimbabwe yanga ichifanirwa kuratidza kuti inosimudzira nokuchengetedza kodzero dzevanhu.
Kodzero dzevanhu especially dzemaactivist anopikisa hurumende dzinoramba zvichikorwa zvinhu zvatiri kuona kuti zvinhu zvisingashanyishi tichiita sawo kuti hurumende iripo inokoshesa sei yatingati constitution. Tinoona kuti iko zvino pane vanhu especially mapoliticians ari kusungwa achipomerwa mhosva, dzimwe dziri kuenda kumatare dzimhosva dzichionekwa dzisina musoro. Saka izvi zvinhu zvatogara tichiona panguva yese yapfuura yekuti vanhu vanopikisa vanowanzopomerwa mhosva dzatinoti pachirungu frivolous, kuti vasa fokase on basa ravo remuparamende kana kuti pangoitawo matanho yekuti ivo vagare vari atingati occupied kumatare vasingakwanisi kuva vachirera maconstituency akava electa kumaelections.
Sure kuona kwenyu izvo zvingabatsira ani uyezve nenzira ipi?
Izvi hapana wazvinobatsira. Chiri kutoitika ndechekuti hurumende iri kusvibisa zita rayo kunyaya dzemahuman rights idzi. Iko zvino nangwa hazvo maelections achinzi haana kubuda zvakanaka, akabirirwa kana kuti pane zvinhu zvakawanda zvisina kunyatsokubata zvakanaka. Umwe munhu anofungidzira kuti hurumende iyi zvainofanirwa ichiita kuzama kuda kuzvichenesawo ichibatawo nyaya dzekodzero dzevanhu zvakanaka, but izvi zviri kuitika izvi hapana wazvinobatsira. Zviri kutokanganisa zita rehurumende ende uyezve zviri kutokanganisa zvekare vanhu vakavhotera atingati maMPs avo kana kuti mamembers avo vakati vaende kuparamendi vanofanira vakatotanga kuvashandira maparamendi muparamendi vakuonekwa vachidefenda nyaya dzisina maturo kumatare dzimhosva.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica neCanada zvinoti zviri kuronga kuratidzira zvine mutsindo kuUnited Nations muNew York nemusi wemugovera. Umwe wevari kuronga kuratidzira uku, David Siampondo, anoti chinangwa chekuratidzira uku ndechekubudisa pachena kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muNorth America zvinosanganisira USA neCanada ne vamwe vanenge vachiona zvakakodzera vari kunyika dzakasiyana siyana vanokwanisa vari kukokwa zvekare kuti vauye kudemonstration kana kuti kuratidzira kuruda kuitwa kuNew York musi wa 23 September.
Kuratidzira uku kwakanangana nei?
Kuratidzira uku kwakanangana nekusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tinoona kuti nyika dzakasiyana siyana uye maobserver missions kana kuti vakaenda kunoongorora sarudzo idzi vakatorawo zvekare mareports kana kuti magwaro avo airatidza kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Saka sezvizvarwa zveZimbabwe tiri kuda kunonoratidzira kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly unoitwa mwaka nemwaka kuNew York. So kuratidzira kwedu kwakanangana nekutsutsuma maererano nehurumende yemusengabere yave kuZimbabwe.
Munoona sekuti kuratidzira uku kune zvakunounza here vaSiampondo?
Hongu, kune zvakunounza. Kunounza kuti vamwe vaya vanga vasiri kunyatsotarisisa uye kucherechedza kuti chii chiri kunyanya kuitika kuZimbabwe vanobva vawanawo chidokwa dokwa chekuda kuti vaongorore kuti chii chiri kuitika, ende kana vazoonawo ndipo mumwe kwatinozowanawo vane mumwe vana chipangamazano vanokwanisa kuita ivo mutongigava pamhaka iripo pakuti maelections kana kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. So ndiyo inonzi yapa chirungu diplomatic pressure inenge ichiitwa kuti vari munzvimbo dzakasiyana siyana uye vane kuremekedzwa kwakasiyana siyana vawanikewo vachiisa pfungwa dzavo nokubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvekutambura zviri kuda kuti painge paine sarudzo iri pajekerere uye inofadza munhu wose.
So kuziva kwenyu kusvika pari zvino, pane mamwe masangano here aratidzawo kuti vangada kuuya kuzobatsira zvizvarwa zveZimbabwe nekuratidzira uku?
Hongu, pari zvino tine masangano akasiyana siyana atiri kutaura nawo uye vamwe vakava vari kuratidza kuti vachange variko. Tine masangano akaita seconcerned citizens forum inenge iriko. Tinewo zvekare vanoitawo zvokunamata kunamatira nyika novoruzhinji vanoitwa ivo pamabvi vanenge variko zvekare.
Kuratidzira uku kuchaitwa rini uye nguvai uye vanhu vachisangana papi?
Kuratidzira uku kuchaitwa nemusi wemugovera Saturday musi wa 23 September nenguva dza 10 o'clock. So tiri kunonosangana kuUnited Nations inenge yakatarisi kunobvumidzwa kuti tinge tichiratidzira tiri. So kana vasvika vanhu vanotopaona kuti oraiti idzi ndo nzvimbo dzacho dzinomira vanhu vanenge vachiratidza. So nzvimbo yacho hairasi zvayo, inenge iri opposite the United Nations General Assembly maofficis acho.
Zvizvarwa zveZimbabwe kana kuti vamwe vanenge vachida kuuyawo kuzobatsira kuratidzira uku vaanza kubata isei?
Vari kuda kuenda vanokwanisa kundibata panhamba dzangu dzinoiti 701-580-7488 uye tine maflyers atiri kutenderedza anenge aine nhamba idzodzo uye namadates uye nenzvimbo yatinononosanganirana kuNew York kuti tinenge tiri papi.
Umwe wevari kuronga kuratidzira kuchaitwa kuUnited Nations nomusi wemugovera vaDavid Siampondo vari parunhare neStudio 7. Tichienda pamhepo, sachigaro veZANUPF mudunhu reNorth America vaRegis Busango vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Sangano re Harare Residence Trust rinoti riri kutarisisa zvose zviri kuita nemakandura matsva kuti aite basa ravo nenzira yakanakira vagari veHarare. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti makandura akanga aripo aiva asingaiti basa zvakanaka, vachiti sangano ravo rinoda kudzivirira makandura matsva awa kuti vasagara vamboita zvaiitwa nevakabudiswa mukandura yeHarare mwedzi wapera.
Zuri inofanirwa kuti marara awanikwe akango nyangarika mumigwagwa munzvimbo dzaka dzinofambira wanhu zvakafanana nepamashopsi, zvakafanana nenzvimbo dzakasiiwa dziya dziya dzinonzi recreational centers. Makazara marara, isu tiri kuda kutarisira kuona kuti marara agadziriswa, atakurwa, uye kuti zvinhu zvakaita se-billing system. Billing system haifaniri kugara tisina. Pari zvino vanhu vazhinji vanoita zvekufungidzira kuti ndobhadhara mari kukanzuro, ngekuti hapana chinhu chinobatika chatingati billing system inobatsira kuti wagare wakwanise kuzivawo zviri kuitika mukanzuro. Kanzuro iri kutokwanisa kuiti mukanzuro muri kuitika huori unoita kuti mari zhinji igobiwe nekuti hawana billing system yakakwana.
Vashumba, zvamakaona mukadzidza kubva kukanzuru yakapfuura zvamusingade kuona zvichiitwa nekanzuru itsva iyi ndezvipi?
Kana tichitarisa zvinhu zvakaitika mukanzuru yadarika, tinoona kuti mhirizhonga dzaigara dzichiitika pakati pekanzuru, makanselers, maofficials neministry yelocal government, zvinofanirwa kugurwa, zvinofanirwa kupera, ngekuti wagari vakasarudza vanhu, vaine chiwimbo chokuti wose vane chinangwa chekusimudzira magariro ewanhu. Saka ngazviitike sekudaro, isu tinokorokotedza makanselers ose kuti aiwa mauya, Harare ndeyedu tose, ngatishande tiri pamwe chete, ngatiitei misangano mukati menharaunda dzinogara veruzhinji, taurai nevagari. Musagadzire budget muri mega muchiita sekunge muri kugadzira rekumba kwenyu, asi muchiziva kuti pakugadzirwa kwebudget muri kuita chinhu chichada kubhadharwa nevagari. Uye maworkshops ekuenda kunze kweguta ngaambomiswe, tione kanzuru ichishanda iri mukati meguta reHarare. Wasimudzirewo mahalls edu mazhinji acho ane macheya akapwanyika, mawindo akapwanyika, pendi hapachina, nguva yekunaya, drainage system iri kuda kugadziriswa. Izvi zvose zvinogonekwa chete kana wakaita tsika yekushandira pamwe chete.
Zvimwe zvaiitwa namakanzura akabva aya zvamusingadi kuona zvichiitwa, zvikuru sei maererano nekupinzwa mabasa kwevanhu, ndezvipi Vashumba?
Tinoda kukurudzira kuti kanzuro ngairege kuti kana wangofunga kuti wari kuda kufadza wanhu wakavatsigira wemumapolitical parties mavo, ngavarege tsika yekungorekruta wachizadza wanhu mukanzuro. Ivo pari zvino wari kutotambudzika kubhadhara mari dzemasalaries nemaallowance evashandi. Tinoziva kuti waane mwedzi miri yavanenge vachidurikidzana vasingagone kubhadhara, vamwe vombobhadharwa musi wechishanu, vamwe vosara vasina kubhadharwa. Zvinoreva kuti pakufamba kwenguva washandi ava vanenge vasisina yatinoti motivation yekushanda. Saka vashandi ngatimboshande nevaripo. Tinoziva kuti kanzuru yakaemploya vanhu vakawanda kudarika zvinokwanisa kubhadharwa nevagari. Kanzuru inofanirwa kushanda ichiterera zvido zvewanhu, kwete kuti huori hunotekeshera, kuti mawetlands edu anodisappear, anonge achiwakwa dzimba.
Sei muchidaro Vashumba, chii chamuri kuona?
Maservice station azara mumigwagwa yose yemuHarare, mazara maservice station, manzvimbo dzatinoti ma recreational facilities, kutorwa zose mukayenda even mukuwadzana chaimo pa ground raiitirwa misangano rekuti wanhu vanotorana ma picture wachienda vachinogarawo pasi pemiti wachitaura nyaya vachitandara ground iroro iko zvino pamberi pe library yebuye kukuwadzana 4 paiswa pa mafenzi zvinoratidza kuti makancellors ange aripo isu tinotoda kuti aferefetwe kuti zvakambofamba sei kuti nzvimbo dzose dzemukuwadzana zhinji dzakafenzwa dziri kuwakwa paiswa maservice station even mukafamba na Highland Road tinoona kuti nzvimbo iyi yaiyewedza kare asi iko zvino yangowe pekuti munhu ari kuwaka papa apa ne apa paita kapaki paita castle patori neka business gari kuitwa zvinhu zvacho zvisingambofambi zvine gwara rakaswatuka saka tiri kutarisira kuti ngapawe nekanzuru yakadzikama kanzuru inoteerera vagari kanzuru inoita zvido zvevagari ipapo neHarare Residents Trust tichawirirana asi vakaenderera mberi vachida zvehori wavo vachida zvavo zvekuti vanoda kuita zvecaucus yekuti vanobvumirana umbavha isu tichagara takavatarisa kuona kuti vari kushanda nemazvo here kana vakasateerera tichagara tichinetsana navo tichibuditsa pachena zvakaipa zvavanoita asi pavanenge vagona tinovawandudza tichirongawo misangano yekuti wawe neruzivo nekuti tiri kutarisira kuti makanzelazi ari kuapinda achave ari emhando iri nani kudarika wakabuda
mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7 Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muzvare Brooke Black Jackson ane makore makumi maviri nerimwe akakunda dzimwe tsvarakadenga gumi neimwe mumakwikwi ekusarudza achamirira Zimbabwe kumakundano ekutsvaga tsvarakadenga yakapfuura vamwe vose pasi pano yeMiss Universe achaitwa munambudzi gore rino munewzimbabwe.com mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe nevamwe mumauto vanonzi havasi kufara nevanhu vakasarudzwa kuva nhengo dzedare remakurukota ehurumende vachiti vamunangagwa vakasarudza madzisawira avo vakasiya madzisawira avaChiwenga muNewsday mune nyaya inoti pava nekutyiwa kuti chirwere checholera chichapararira zvine mutindo muguta reHarare pamusoro pekushayikwa kwemvura izvo zvave kukonzera kuti hama dzevarwere muchipatara chesali mugabe central hospital vauye nemvura yevarwere vavo munewsday makare zvizvarwa zvezimbabwe zviri mubritain zvakabatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu akasiyana-siyana akatsvetsa gwaro ravo kumukuru wehurumende yebritain varishi sunak gwaro iri rinonyunyuta pamusoro pemabatirwo akaitwa sarudzo dzichangobva mukuitwa muzimbabwe mapurisa eblawai city council nezuro akapinda muguta achibata nekusunga vanotengesa zvinhu vasina magwaro uye vachivatorera zvavaitengesa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
iwo vamunangagwa zvino kana vakati zvinhu zvese mukati menyika vaakuita zvinenge zvokutonga zvenharo zviya zviya nekuti iko zvino kana vanhu vakada kuti vabvunze vanosungwa vakada kuti varatidzire vanosungwa hakuna kana munhu anobvumira kuti aite chimwe chinhu iko zvino pavakanga vachikambena vaiti mahwindi foed makorokoza foed mateachers foed but chaakunetsa iko zvino maticha vachatanga kusangana nenhamo iwo waiti foed wacho muchaona kuti ndo vachatanga kuchema mari futi hakuna mari inombo yachingonzindee maticha foed mahwindi chaivo chaivo takanga tichitaura isusu kuti zvamuri kuita izvi muchachema maeration akapera vachibvumidza kuti kunyengerera kuti vadini vanhuiri iko zvino ndo vaakudzingwa murodhi mota dzaakusungwa makorokoza chaivo aakusungwa vanhu kuvataurira vanga vasinganzwi vakomana vechidika vakomana kumamisha kuno vabereka kuti no zvamurita zvisiri izvozvo vanga vasinganzwa saka iko zvino izvi manje izvo ngavachizvigona manje ngavachipedza nyaya dzacho ngavadzisikunda because ndo vaizvida kumamisha uku vada kuti uvataurire vanga vasinganzwa
mashava ndeunonzi munhu chaivo ndiye chaiye chaiye munhu ndiye munhu pana vamwe vanhu asi ngaasi kutaura ngavatoregwe vanhu veZANU-PF vatione chinovhairisa kuti chii vakaure vakandoro kungosunga vanhu vetripusi chavanosungigwa hapana imi munoti zvendimumakahwina mungoramba muchingoshungurudza vanhu handidi kusunga vanhu kuona kuti hamuna kuhwina munota kuti vanhu vanokupandukirai asi hazvina zvazvobetsera vanhu vatopanduka nechekare vanhu vari kutopanduka mukatarira zvakaitika kuBF zviya iwo nini yamahighlights awo hakuna munhu wapanduka munyika mashava yuaright 100% thank you Mr. Mashava very good you are very right you are correct
magadi pastudio 7 zita rangu ndinonzi Jason Daniel ine ndiri kutsvagawo hama dzamai vangu anonzi kuda kwashe Rubaya rasara Rubaya kana pana anovazivawo vanhu ivavo kana kuti ivo kana vakateerera ngavandifonerewo kana kungondibhipa chete panhamba dzangu dzinoti 0716781276 0716781276 inini ndiri mwana waChristina Rubaya tinonzi Jason Daniel vanhu vandiri kutsvaga vaigara kunonzi kwabhamala kuna munyatu ndokwavaigara saka kana pana akateererawo kana kuti anovaziva ngaandibatsirewo ndatenda
makadi vachamarari vestudio 7 makadi henyu mose vana mukoma hwande nini ndinofara muri kutaura nababa Hana akaburona Botswana inini nemubvunzo mubvunzo wandinawo handiri kutaura hangu zvakawanda mapasta nemachechi ese ari muZimbabwe ndiri kutaura kuti vanhu ava vese mapasta vese nemabhishopi vari kukundikana here kunamatira nyika yeZimbabwe kuti iye nerugare vana veZimbabwe vagare zvakanaka ndibvunzirewo kuvakuru vemasangano kana kuti vakuru vafundisi vechechi dzekuZimbabwe kuti vari kutadza here kunaka matira wenyika yeZimbabwe iyi nerugare tigare zvakanaka vanhu veZimbabwe tatenda hangu
mangwanani pastudio mamuka sei ndoda wangopauya mbiro kuvana veZimbabwe vese vachateerera audio yangu tisaita mistake yatakaita last time kana dzotungana zvemudanga usapindira usashandisiwa kana zvemudanga dzaakutungana siyai dzitungane dzakadaro tangwara iko zvino hatichadi kushandisiwa zvatakaitiwa gore riya shandisiwa navanhu ivava ndinoziva kuti mabhuru anorovana manje so ndiri kuona akapfumirana mabhuru saka kana dzaakugwa zvemudanga siyai dzakadero musapindira zvakai zvibayani musashandisiwa nevanhu tatenda
murwoko washunyawarwa makati nezvenyu maZimbabwe nyika yedu yavabhasikiti ratizirayo kurinorukwa kurinorudunuka hapana kwatinoenda hapana kwatinoenda tongokurudzirayo vanovhotere ZANU kuti mungoramba makabata pamakabata ipapo asi muchatorwa nemvura nokuti budutu guru riri kuuya i dutu riri kuuya muchenjere vakomana ngwaraivo onai zviri kuitika izvi vari kupinzana pachavo imi munongozoita vana tinhadzirwe morwisaniswa sezvimbwanana vanoguta ndevanoguta asi aiona munangagwa nemhuri yake ndivari kuguta vamwe mese hapana kwamuri kuenda muri munhamo nhamo dzega dzega
makadiko pastudio apo aiwa tinotenda nenyusi dzamunotipa tikati yezvino vanhu vaitwa hostage nemunhu mumwe chete nefemiri yake zvinorevei izvozvo asi tinoda kutenda masoja nekuvhota kwamakaita muchivhotera TCC zvisine mapurisa aiwa tinokutendai chaizvo asi kana tingaitwa hostage nemunhu wani nevana vake ochiisa mwana wake kuti ndiye akuiswa mukuru wekumauto aiwa isusu taramba totenda pastudio nenews dzenyu asi tatingochemawo kuti mautoka kandimika zvino hamungaitiwe hostage kane munhu mumwe chete nevana vake tafara tichiona vanhu vakawanda veZANU mayuta achichema aiwa tinozvikudza izvozvo tinotenda nenyusi dzamunotipa vachichema kuti mugaba akanga ari nani aiwa tazviona aiwa tozvitenda
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Uwandu hwevanhu vari kubata chirwere cheCovid-19 muAmerica hunonzi huri kukwira, pamwe nevanhu vari kupinda muzvipatara pamusoro pechirwere ichi. Pari zvino vanhu vanoita zviuru gumi nezviviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 12,059 vari kupinda muzvipatara zuva nezuva pamusoro pecovid-19. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti tunze mamiriro akaita chirwere ichi muAmerica.
Pahwandei chandinga taura ndechekuti COVID-19 chirwere chichiri kuonekwa muzvipatara uye mudzimba chasiyana nepachakatanga munana 2020 pachinhambo chokuti iye zvinezvi tava nemavaccines kana kuti nhomba dzokuti vanhu vabayiwe. Chiri kuitika ndechekuti COVID-19 chiri kudzidza kuti long term ichafamba sei, asi zvatinoziva iye zvino ndezvekuti it seems like kana vanhu vabata chirwere kana kuti vabayiwa nhomba, immunity yavo inodzikira after a few months. Saka iye zvine zvikuru kukurudzirwa nevanhu veCenters for Disease Control kuti kana usina kubayiwa nhomba yeCovid-19 in the last 2 months, bayiwa booster.
Mabooster awa anobatsira papi uye anobatsira sei Dr. Ranga?
Maboosters aya enhomba anoita kuti uve neimmunity for the winter, because tinoona kwava kunotonhora vanhu vakati wandei vachawedzera kubatwa COVID-19. Manumbers iye zvino akati kwirei nokuti vanhu vanenge vari kusangana out there vachicelebrata kuri kudziya, but vanhu vari kusangana, mhuri dziri kusangana, saka chirwere chinokwanisa kupararira that way.
COVID iripo iyi yakafanana necovid yekutanga here kana kuti dzakasiyana, uye iri kubatwa sei nana chiremba?
Zviri kuitika vahwande ndezvekuti COVID yagara ine mavariants tinoti inenge ichiita yatinoti adaptation, kana kuti kuchinja ruvara, but ichingova iyo chii virus imwe chete iyoyo. Sezvatinoziva kune mavariants akaita sana Delta, kwoita South African variant, kwoita vana Alpha akati wandei anga ari kuitwa. Iye zvino izvi what we expect nezvokuti iyoyi COVID-19 icharamba ichichinja ruvara ichiita mamwe mavariants, asi zvandinonzwisisa ndezvekuti veCDC vakaapruva ivo nhomba dzinoita kuti dziite accommodate mavariants anenge ari kumuka. Saka makambani akaita sana Pfizer ari kugadzira mavaccine anenge ari kuaccommodata mavariants anenge ari kubuda matsva. But in terms of kuti inodetectwa sei, is still the same methods in terms of my symptoms, achakangofanana mostly kukosora, kuzarirwa, matinoti marespiratory symptoms. Asi chatiri kuona ndechekuti since munhu wese ane some kind of immunity kana kuti maantibodies mumuviri anorwisa utachiwana hwecovid-19, vanhu havasi kunyanya kurwara zvakanyanya vazhinji, asi pane vachinongorwarawo zvataiona patanga COVID-19 vanenge vari very sick, vamwe vachinida kuenda pamalife support kana maventilator, vamwe vachirasikirwa neupenyu.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekungosunga-sunga zvenhando dzemapato anopikisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada zviri kuronga kuratidzira kukuru kuUnited Nations muNew York nemusi hwemugovera. Sangano reHarare Residents Trust rinoti richaramba rakatarisisa makanzura matsva kuti asaita zvaiitwa nemakanzura achangobuda mukanzuro yeHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivani zvakare mangwana tichikupa zvedzimwe nhau ndokusiyai murumo uko Chris Gande nenhau dzeIsindebele.